Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHouse of Representatives muAmerica rotarisirwa kutambira zviri pamutemo nhasi zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaemasina Munangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika eZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Sibanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives nhasi riri kutarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Urongwa uhu huri kuitirwa muWashington DC kunyange madonha chando chakawanda kana kuti snow zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende asina kukosha avharwe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndo vachazivisa nezvekutambirwa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo. Amai Harris vakakundwa musarudzo iyi navaDonald Trump. Makore mana adarika pakaitika mhirizhonga inotyisa padare reparamende reUS Capitol, apo vamwe vatsigiri vavaTrump vaida kurambidza nhengo dzedare reparamende kuti dzisatambire zvainge zvabuda musarudzo pakakundwa vaTrump navaJoe Biden. VaTrump pasina umbowo vaiti sarudzo dzainge dzabiridzirwa. Rwendo runo panze pedare iri pakakomberedzwa newaya uye nemapurisa akawanda zvikuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Zuva iri rakakosha because izuva rakuti yatingati kufinaliza nhauriro dzakabuda mumaelections. So certification iri important. Pakuti paichangozongozopera vaTrump teta kutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro, tinoona kuti munguva yapfuura pakambowanikwa ipo vaTrump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzo navaJoe Biden, pane zvakaitika imo muno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe. Mungatitsananguro here kukamira sei ipapo?
Ya, zvakaitika pakahwina vaBiden zvinhu zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vanhu vakawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvinhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitikawo muzuva ranhasi, hapana tingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro, nekuti zviri kuita sekuti maDemocrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo, ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress, zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya, America ine masystems awe emaelections anova maelectoral college. So panoitwa sarudzo paipaya panohwina munhu, zvinhu kuhwina kwavanenge vaita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress, because seCongress ndo yatingati gungano rino set fire atingati maelections yaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tuma kuti zvinhu zviri procedural zvinongova zvinzongo verify kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo and maprocesses ese aripo saka pachirungu tongangoti inongove formality yekuti izvi zvakadai so zvive zvichiitika muhistory yeAmerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti Congress inogona kusacertify maelections but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumbiro romutemo zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro.
Vanga vari Gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wawedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Wanda kubva musi wa 24 zvita 2024 kusvika musi wa 23 mbudzi 2025. Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rutshwaya. VaSiwanda vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa. Vakasarudzwa kutungamira mauto ose muna 2017 vachitora basa rainge rasiyiwa naretired General Constantino Chiwenga ava vemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Dare ramagistrate muHarare riri kuenderera mberi richinzwa chikumbiro chasachigaro esangano reSouthern African Human Rights Lawyers vaTalent Rusere chekuti vatongwe vachibva kumba kana kuti vange vari muhusungwa pamhosva dzavari kupomerwa. VaRusere vaudza dare kuti havana kuita zvekusungwa asi kuti vakapambwa vakashungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa hwavo usiku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaRusere vati vakashamisika nekupambwa pakati pevanhu vanodarika zana vainge vadzingwa kuBotswana musi wa 23 zvita gore rapfuura kuPlumtree. Vaudzawo dare kuti zvinokashamadza kuti vakasungwa muZimbabwe vachinzi vainge vataura mashoko anonzi akakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadik asi vasina kusungwa kuSouth Africa uko vanonzi vakataurira mashoko aya. Mupurisa ari kuferefeta nyaya yavo Detective Sergeant Edmo Chimera vati vainge vasipo pakasungwa vaRusere vachiti ivo vakapiwa basa rekuferefeta nyaya yavo chete. Vatiwo havangataure kuti sei vaRusere vasina kusungwa kuSouth Africa vachiti ivo vanoferefeta nyaya dzemunyika muno chete. VaChimera vaudzawo dare kuti vanopikisa kuti vaRusere vapiwe mukana wekubhadhara marech batiso nekuti havana pavanogara muZimbabwe. VaRusere vati pane hama yavo yaita chitsidzo chekuvachengeta muZimbabwe kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzatongwa uye vasvitsa umbowo uhu kudare. Mutongi wedare vaishane sumatova ati achapa mutongo wake panyaya iyi mangwana. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe, Red Crisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo, vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemabatirwo akaitwa vaRusere vachiti kave katsika kakaipa kave kuenderera mberi muZimbabwe.
Zvinoratidza kuti vatungamiri venyika ino yeZimbabwe vane chekuvanza maringe nezvesarudzo dzakaitika kuMozambique. Sei iwo vari kuti anenge angotaura nezvazvo kana kukomenta anobva abatwa nekumbunyikidzwa zvakanyanya.
Muna chikunguru gore rapera vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Muzvare naMatai Kwekweza, vaRobson Chere navaSamuel Gwenzi vakapambwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe ndokuzoendeswa kumapurisa pave paya uye vaKhumalo vanoti zvese izvi hazvina kunaka.
Saka zvese izvi zvinoratidza kuti hurumende yedu ichine kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakare haidi kuti nyaya yekodzero dzevanhu itaurwe nezvayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro-soro rakatotonga kare kuti kana munhu akaitwa zvekupambwa nyaya yake haifaniri kutongwa nekudaro vaRusere vanofanira kusimbirira kuti mhosva dzavari kupomerwa dziraswe. Varusere vari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wokupinda nekubuda munyika weImmigration Act, pamwe nekukurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yeMozambique nedunhu rese reSADC, zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuMozambique muna Gumiguru. Vanonzi vakatenderedza mashoko paWhatsApp, audio nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSADC kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo idzi. Varusere vanonzi vakatenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique, izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Asi varusere avo vari kuzvimirira vari kuramba mhosva idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende inoti yakagadzirira zvizere kubatsira vanhu vanogona kuwirwa nenjodzi zvichitevera mafashamu ari kutariswa munyika kutanga nhasi kusvika musi wemugovera uri kutevera. Asi kunyange hurumende ichivimbisa izvi, nyanzvi dzinoongorora mamiriro ekunze dzinoti zvikwanisiro zvekuchengetedza vanhu kubva kumafashamu ndizvo zvisipo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati kunyange kuri kutarisirwa kuti mvura iyi ichanaya zvikuru munyika yese, nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika ndidzo dzine mukana mukuru wekuzoita mafashamu.
Dzidziso yatakawana iri kuti kubva nhasi kusvika mazuva manomwe ari kuya tinenge tichikwanisa kuwana mvura inenge ichinaya. Mvura iyi iri kunaya munyika dzemusadhaka, kuZambia iri kubata nyika yese, kuMozambique iri kubata nyika yese.
Vagarwe vayambirawo veruzhinji kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Tisarega vana vachifamba vega vachiyambuka nzizi dzingavedi kana nzizi hombe vachiti ndokwanisa kuyambuka apa, anenge amafashani vanokwanisa kuyeredzwa. Saka tobatsidira vana kana kuchinaya tiri kudzidziswa zvakare kuti tisayamire, tisahwande mvura pasi pemiti tinorohwa nemheni. Tisafambe tisina kupfeka shangu kana kuchinaya tinorohwa nemheni. Kana kwanaya tiri kukurudzirwa kunzi tiende kunogara mudzimba kuchinaya. Ndo dzidziso yatakapuwa nevekumet department.
Asi nyanzvi inoongororwa nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachishanda vakazvimirira vaFidelis Nyakudya vanoti kuvimbisa kwehurumende kunofanira kutsigirwa nezviito.
It's good kuti hurumende ine masoja nezvikopokopo zvinogona kubatsira veruzhinji kana pakaita mafashamu. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa here kubatsira vanhu vakawanda panguva imwe chete? It's the capacity that worries me. Vanogona kuuya voti takagadzirira, asi hatizooni zvakaitika kuChingwizi goreriya zvichidzokorodzeka here? Disaster management inoda kugadzirirwa nezvikwanisiro nemari, kwete nemashoko chete.
Kunyange hazvo mafashamu emvura ari kutarisirwa munyika ari kunzi anogona kusasvika munzvimbo dzakaita seHarare, mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vari kugarawo vakabatira hana mumaoko nekutyira mafashamu.
Tichikurudzira vagari veHarare kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana nedziri pachingwa anoti low lying areas kana kuti mumapani kana munzira munzvimbo dzakadzikira, kana vane mavaluables kana kuti zvinhu zvakakosha kana kuti midziyo inenge iri tarisiro yedu yekuti vange vanobvisa midziyo yavo panzvimbo idzodzo, uye zvakare kana kugara munzvimbo idzodzo zvinenge zvisiri zvakanaka kana kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvekuti kunenge kuri kuzvisa munjodzi.
Muzvare Sharon Mada, imwe nyanzvi inoongorora kudzivirirwa kwenjodzi neveruzhinji, vanoti kuti nyika isarasikirwa neupenyu pamwe nezvivakwa, hurumende inofanira kutora matanho makuru mukudzidzisa veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuvawira munguva dzakafanana nemafashamu.
Chingaitwe nehurumende kana mabato akazvimiririra ndechekutumira mashoko echenjedzo kuburikidza nemaredhiyo, matv, kana uye kushandisawo vatungamiriri venharaunda. Chechipiri, kuva nenzvimbo dzeutiziro dzinenge dzine pekugara kana kuti pekurara, dzine zvekudya nemvura nemishonga ingakurumidze kudiwa nevanhu. Chechitatu, kuva neurongwa hwekuburitsa vanhu munzvimbo dzinenge dzine njodzi kuenda kunzvimbo dzakakwiririra. Chekupedzesera, hurumende inofanira kuva neurongwa hwekugadzirira kutumira vanonobatsira avo vanenge vatowirwa nedambudziko irori.
Mwedzi wapera, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakasangana nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo yainzi Chido kunyange hazvo mvura iyi isina kuzoparadza upenyu nezvivakwa. Mvura iri kutarisirwa kutanga kunaya nhasi iyi inonzi ichanayawo zvine simba kunyika dzakafanana neMozambique neZambia. Pakaitika mafashamo emvura mugore ra2019 ayo anozivikanwa nekunzi Cyclone Idai kunyanya kuManicaland neMasvingo, vanhu vanodarika 340 vakafa, vamwe 291 nemapfumbamwe vakangotsakatika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe!
Nyanzvi munyaya dzekurima variwo murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine ziswa vari kukurudzira varimi kuti vashandise mukana wemvura iri kunaya mazuva ano kuti vaenderere mberi nekudyara mbeu dzinokasika kuibva. Vamwe varimi vanonzi vave kumanikidzwa kudyara patsva mushure mekunge zvirimwa zvavo zvakambenge zvamera nemvura yakatanga kunaya zvatsva nezuva rakambenge rabata nyika mazuva adarika. Kunonoka kunaya kwemvura kunonziwo kwakanga kwakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira Matevelin South. Asi mutungamiri weAgritex mudunhu iri vamukunjulerwa Ndlovu vakaudza bepanhau reSouthern Eye kuti mamiriro ezvinhu ave nani zvichitevera kunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei hurukuru yataita navaziswa pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu.
Murimi chaiche anoda kurarama nekurima apane kuruza hope infacti varimi tisone kunezi takapusa nanoezi wefrench kuti zvimwe zvinongodaka manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezvekutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pamasei zvichange zvichanaka let go but mvura zviri kuzvichauyaya inokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika. Asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinochibvira kumibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva. Also tiite ruziviso kushuti yekurima iko zvino tirezevezo inonyanya kumirira to the middle of January the first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchibvira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarime patsva vakaurure chida vangangoitawo shinhu fertilizer inenge shoma bhozi fertilizer vagara vaisa kana inge vakaisa but the best kukaurura kudzokorora kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva ishina chakanyatsokunaka. Saka inge tikazoti dai varimi vadzokorora kurima zvingatibatsire.
Kwouyawo nyaya yezvipfuwo muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvurawo?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai rufuro hwaakubuda zvakanaka hunoa zvakanaka and nezore ririko infacti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatideeruka kuti distocking kana kumbobisa dzimwe dzedzinyarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzishoma dzinosara dzinge dzine dzavakanaya infacti dzoita kuwinda dzinge dzakakora zvekuti hadzizokwanisira kuafrikana tikakuti hatishoma but also nguva ine inowanza zvirwere zvakafana nezvetick borne diseases ana January disease. Saka tongoramba takangwarirawo kudhibhisa kugaya mishonga inofanirwa kuchenesa zvirwere kuti uze chikora hadzo asi dzinozobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara izvo chose infact mvura yakona yakwaita iyi haisati yakuyerera to the extent yekuti ndakunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba inini iro shombe rino vamimanzizi hamusati maane mvura water table yati yakwira.
Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira vavalentine ziswa vari parunhare kumacheke kumashonaland east nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota rinoona nezvekudyizana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti North Korea neChina ndidzo nyika dziri pamberi kubatsira Russia kuti irwise Ukraine. VaBlinken vataura mashoko aya kuSouth Korea uko vari kushanya vachiti North Korea iri kupa Russia mauto nezvombo uku Russia ichidzidzisa mauto ayo nezvehondo. Kwasara mavhiki maviri kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasiye basa. Kukuo hurumende yavo iri kuita chipatapata chekupa Ukraine zvombo zvayakavimbisa. Kurwisana nendege dzemhando yemadrone kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vakoshese utano hwavo kuburikidza nekudya zvinovaka muviri uye kupotawo vachigwinyisawo miviri yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekudya vaDiago Muguri vaudza Studio 7 kuti kudya zvine utano kunobatsira kuti vanhu vasarwarerware.
Inguva dzakaita sedzino idzi patinosangana nevazhinji vachinge vachidya zvakapfurikidza uye pamwe chete nekudya zvisingavaki muviri, zvakasanganisira zvikafu zvinenge zvine mafuta mazhinji uye pamwe chete nezvikafu zvinenge zvine shuga zhinji. Zvinhu zvatinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachidya zvikafu izvi zvine mwero, nekuti zvikafu zvakadai zvikafu zvinokwanisa kuti sati miviri yedu isangane nenjodzi dzakaita sezvirwere zvemwoyo kana vanhu vange vachidya chikafu chine mafuta akawandisisa. Uye pamwe chete zvinhu zvinokwanisa kuzokonzeresa denda reshuga kana chikafu chinge chine shuga yakawandisa.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasadye zvinhu zvakabikwa kare.
Zvaunodya, healthy diet ine mavegetable nemafruits akawanda, ine macarbohydrates mashoma, ine maproteinswo akainzanirana, asi hafu yezvaunodya zvofanira kunge zviri zvimafruits nemavegetables. Tima whole grains and nuts akakosha zvikuru pautano hwemunhu. Nzungu, nyimo, zvimagrains zvatosangana nazvo, nyemba nezvakadero zvinopa utano hwakanaka kuvanhu. Ngatidye izvozvo, ngati avoidei zvinhu zvimatined foods zvatinongotenga kusitoro zvakabikwa zviya zvine mishonga yakawandisa, mapreservative nezvimwe zvakadero. Kana uchida beans, bika dzako kumba.
VaMadzorera vati pamusoro pezvekudya vanhu vanofanirwawo kusimbisa miviri yavo kana kuti exercise pachirungu, vachiti izvi zvinobatsira kuderedza njodzi yezvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita sekuoma mutezo, zvirwere zvemwoyo, zveitsvo, magomarara nezvimwewo.
Exercise yakakosha pautano hwemunhu, inodzivirira zvirwere zvese zvandataura izvi. Munhu anofanira kuexercise ane simba. Tinokurudzira kuti uexercise 30 minutes pazuva zvine simba, uchidikitira. Kana wakaitawo seni ndamusharukwa kuti ndiexercise ndichimhanya 30 minutes handigoni, saka ndinofamba 5 kilometers zuva rega rega. Kungofamba 5 kilometers pazuva, nyange ukazviita mazuva mashanu chete pavhiki, zvatokwana, watodzivirira zvirwere zvakawandisa.
VaMadzorera vatiwo chimwe chakakosha pakurarama kune utano kusaputa fodya kana kutora zvinodhaka.
Fodya inokonzeresa cancer in any organ yemuviri. Inokonzeresa zvimwe zvakawanda, maheart attack, kuvhara kwetsinga nezvimwe hatingazvipedzi. Ungoziva kuti fodya yakashata.
Mumwe mukoti amai Rudo Alabu vatiwo kuzadzisa kuti munhu ave neutano hwakanaka zvakakoshawo kurara kwenguva inokurudzirwa.
Zvatinokurudzira, so we advise kuti munhu achiita inadequate sleep. Kachiita adequate sleep, tiri kutaura zvekurara kwe 8 to 10 hours. Kunokurudzira nekuti kunobatsira futi kugadzirisa matishu emuviri. Tikufunga zvinhu zvakawandisa nemhaka ye the way upenyu huri mazuva. Saka ukatorara manje zvaka mahours andataura, kukufunga zvakawanda zvekufunganya zvezvi kunoitawo kushuma.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzirawo kuti vanhu vasanyanyofungisisa kana kuti stress pachirungu, vachiti zvinokanganisa utano. Vatiwo vanhu vanofanirwa kurarama vachiwanawo rudo kuhama neshamwari. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti munhu akararama zvine utano zvinobatsira kuti ararame kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadini paStudio 7, makadini, makadini. Panapa ari kutaura ndimunyaradzi zvo ari paPretoria apa pasoshanguve. Ndiri sei ko kurudziro yangu iri kuvakomana avo. Vakomana vebhora. Vakomana vebhora ndiyo kune kurudziro yangu, handina imwe nhau inini, ndinofarira bhora. Kuti vakomana trenai zvakasimba. Kombe uyu Afcon uye muZimbabwe gore rino izvi. Ndokurudziro yangu ikoko vakomana avo, vakomana venhabvu. Squad yeZimbabwe, simbai vakomana, ndinokusimbisai kuti tinowina. Ndatenda.
Haleluya. Regai ndikwasei mose vana vamwari kwekutanga mukati megore rino 2025. Anokwasai ndimufundisi moyo. Ndichida kutenda zvikuru kuvatendi vose pasi rino rose mukutanga kwegore vari kuma 10 days. Ndinoziva kuti gore rino 2025 dinginjira raro. It's a year of fighting of everything. Kurudzira kuti tinofanira kuti tirwire zvinhu zvese zvidzoke zvinhu zvakanaka, kurwira mabasa, kurwira nyika yedu, kurwira upenyu huri nani, kurwira vana vedu muchato yedu zvose, kurwira budiro, kurwira nhaka yakanaka, nokurwira kuti mvura inaye, nokurwa nekunyengetera. Ndokuti tinoziva kuti tikasanamata hapana chinhu chinofamba zvakanaka. Rusvingo rweJeriko rwakadonha nekuimba nokunamata nokuridza hwamanda nokutamba. Saka nesuwo tikanyengetera pamwe chete tinokunda.
Pastudio 7 magadi ndinogara kumondoro kwanyamweda kunoku. Ndine kamotawo kangu kandinako kanowa tokutakura vanhu. Amburotete anezinara ndiri kuti dai maikwatsa wataura vaderedze mitero yavo yatobhadhara muzinare. Ndatoona makore maviri asimbobhadhara kupota nzvingotogedhi ndichipo mapurisa mari. Saka vaudzei vapromotisa mapurisa, mapurisa ndovakuita mari. Vezinara ngavadzikise mari dzavo. Saka hatichakwanisa kubhadhara mitero yemotika, takutongopota chinzvingana nzvingana nemapurisa kana vapa mari.
Makadii chete Mavelas, makadii mose mhuri yeZimbabwe nevamwe vateriri veStudio 7. Ndirambotaura pamusoro pababa Maketa. Vababa Maketa imbomirai kutaura zvemamiriro ekunze. Michini yenyu yakafa, haina zvainoona pamusoro pemamiriro ekunze. Dai maiona kuti kumash west nedzimwe nzvimbo dzese dzichanaya mvura, ungadai makaudza vanhu kugadzirirai mvura iri kuya muna January, hamuna chamakataura. Saka nhasi uno mvura yatanga kunaya. Sekumash west kunana chinhu yuko mvura yakatanga kunaya last week. Ima kutaura kuti kutanga mangwana mvura ichanaya zvine unyanzvi. Mvura yakatanga kunaya kudhara. Michini yenyu yamakasirwa nevarungu vamakamhanyisa kudhara ndiyo muri kushandisa. Saka chimbonyararai zvemamiriro ekunze. Siyai mvura inaye, siyai vanhu vangorima sekurima kwavaiita kare musina kumbovaudza. Vababa Maketa, hamuna chamunoziva.
Makadi paStudio 7 apo vamunangagwa vakagonesa zvakanyanya pavakabvisa vamugabe vanga vakombwa nembavha dzakawandisa. Vakagona 100%. Kasi vana veZimbabwe ngatimiremireiwo tibvise mbavha dzakakomba vamunangagwa dzawandisa kukunda dzanga dzakakomba vamugabe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamo emvura ari kutarisirwa kutanga nhasi muZimbabwe uye kutambirwa nedare reCongress kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reHouse of Representatives pamwe neSenate muAmerica votarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerio Sibanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusoya muina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuzivandlela 2025 ngotabaka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule. Ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama electoral votes eMelika ngesikhathi uzulu ekhumbula ukudlwangudlwanga obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizimentality ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama electoral votes eMelika ngesikhathi kokhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 ukulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awukufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama electoral votes athize athwala ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312 kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili lamachumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubalwa kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas eTexas.
Usuku lolu lungathi aluvumi ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli abantu bamvotele ukuthi abacabangi lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kusenzakala umnyaka ezayo nxa yokuthi omunye webandlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kwakhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthiwa khona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonokukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
Ye kodwa ke inxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokhrasi. So kujoni konke unxa kuzenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yona idemokhrasi yakhona yakhanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke ukukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibili na ehlisayo kakhulu idemokhrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi umuntu nxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye okunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona
kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba ngitshilwe laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyani isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yenana ama-elections arigiwe ama-elections attempted uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo ukwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerio Sibanda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamashumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70 njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe indaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe indaba kaMnangagwa kumbe eZanu PF kodwa kasikhangeleni kakhulu as a system issue sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezibi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yiMugabe yizimo ebusayo eZimbabwe isystem yokungachiyi izikhundla isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni isystem yokuba entitled to izikhundla le system ngasiyiboni kuphela enxa ukhangele kumaybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium but uyayibona even kuma-members of parliament silama-members of parliament umuntu even whether ngabe ZANU PF kumbe ngabe opposition abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngumember of parliament since 2000 kafuna ukuchiya uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni ngu-member of parliament. So there is a Mugabe using mentality philayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe izimentality ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu abasakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo so okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa bathi nxa sebebakhiphile laba abadala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lati sakulwela lokho kuyinto
umnumzana Khumulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni umnumzana Daniel Garwe uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. UGarwe utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lezihlobo. Kubika uEzra Chisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lijiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBritane ogadeni zamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi khusimuli lemuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu bazalwana hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay ngizohlatshwa lilanga at least it's much better.
Unkosikazi Sithembiso Dube ukholisile kakhulu. Uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sebenzele eHaveroni ngumbalisi. Iholiday kumnandi ngikholisa ukudla kakhulu. Ama-fruits eZimbabwe, ama-vegetables eZimbabwe. A healthy, organic. I really had a great time at Christmas time meeting my relatives and friends. Kulokudla okuhealthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi simnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sengibuyele eGoli. Kumnandi kakhulu nje into ziyadura kodwa hayi lokumnandi. Indawo nje zibalenze ezokujayiva izade zimnandi kakhulu. Ukuthula ipisi labantu abalothando.
Omnumzana Emmanuel Dube uhlala eBirmingham eBritane. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khonale.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya. Bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisuza ubuhlungu siba sengivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Silimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuyefela busi. Hayi, holiday be right impela but eish. Khonokho nje ukuthi amanzi amagetsi kuyahamba. Hayi, bekungasiphathi kahle impela.
Lo unkosazana Dali Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile le hlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu besijabula lesihlobo sisenkayi. Sibona ugogo. Malume labo babakazi sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle sesibuyela emsebenzini eNew York mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye ababhekane lobunzima besekhaya omunye wabo ngumnumzana Abel Khumalo othi umdeni wakhe utshontshele impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi, bekumnandi akulanto engakhala ngayo kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasiswamela uveve ebusuku. Ngithenga papama ngabu 2 ekuseni ngathula umnyango suvulekile sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thembani Ndlovu umthalo webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya koBulawayo besiya eGoli uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hey, hayi khona akufani
nokufanele iminyi iminyaka isenze ukuthi lo competition is too much compared to eminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP Coaches layo ithola abantu siya eJozi. Uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalama passport. So this day the border kwenzima. So abantu esihamba labo sithala abantu abalama passport kuphela. So yikho kwenza ukuthi kathesi abantu bengani bamitshwana abantu
Bamadolo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefu lekhisimuzi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini isihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaywa lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere weteswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza ezizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kutshera odabuka eZimbabwe ohlala kwele Bhilithane.
Bona njenganokubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapholisa ehlukuluzwe either ehanjiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabesikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lwakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa lizakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili uMantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokho li ubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholwa kale elecala umthethwanda?
Lokho akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi batholi ibail since engxenye last April kumbe last May. So nxa kuyukuthi ungumuntu ongasapoti uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho liyahle ludluliselwe phambili. Uyawabona bo-job seeker labahlale umnyaka iminyaka kumbe emibili akhona entilongweni ngemva kokubotshwa wakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo ehlukuluza abantu kuphela.
Umnumzana Masimba Kutshera odabuka eZimbabwe ehlala kwele Bhilithane ulandela ezombusazwe ubesecingweni leStudio 7 eseBhilithane. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaza uZulu ukuthi aqhakathekise impila kahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Abezempila kahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpila kahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke kangakanani. Ukuhlanje le mningi wona yaqala kulethwa i-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekwathatha isidakamiso lesi sizikhona kulezi nsuku. Okwesibili kule mkhuhlane lehambe eyanduka khona emulini enjengabo depression, schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandukuya ukuaccepta sigcine sesithi hayi nxa umuntu uyazenzisa, and nxa kungasalatshwanga into lezi yize sigcine ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo uMnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba ulamkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Kuthi babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo esicinga sibabona sebeingenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo uMnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Toqala nje kufanti sisebenze ngaye sibone ukuthi how can that person have isuthi mental sound mind ebonto fanti kwenze lokhu ebonto ngafantasy zelezi kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu ama-suicide ama-murder lama-violence.
Lomthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo uMnumzana Kwenzokuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye-mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubobaba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Becina berizotha to violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu becine bekhathazeka emoyeni, becine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni, kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasitshiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iviyo elivikela imingcele yakwele South Africa, iBoarder Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni weBeit Bridge. UThuso Khumalo siphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uskomishi weviyo elivikela imngcele yakwele South Africa, iBoarder Management Authority, BMA, uMnumzana Mike Masiyapato, utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulabo abadabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni we Bay Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. Umasiyaphato uthi ama drones abasanda kuqala kwasebenzisa yoba siza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singababamba sithatha yonke imininingwane yabo ukuqela lama fingerprint. Qede lapho sibafaka ibhukweni lokungena elizweni labantu abasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu, bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayibika.
And we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotsi uthi sekubanjwa beZimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpompo impahla ezijiyeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo ama-passport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqela lama-fridge amakhulu. Umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society umnumzana Trust Ndlovu uthi kubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama drones kugadwe kugijinyusa abantu ngathi yilwani baphathwe kabuhlungu kanzima. Ikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo. Abanye abakwazi ukuthi bangathola kwa yona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bakhiwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma ungana imali awukwazi kuyithola, itholakala ngemali ephezulu kakhulu. Abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengala maphasipoti, njengoba ipassport yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 ukwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo eofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepassport ukuze wonke umuntu abe layo ilokhu ingakayitholi impendulo lalamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7, sithi bingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi, siloke sizimamela izindaba, siloke sizimamela mpela, sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzi wenomuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukhono kwaba othi abantu ukuthi ngasiyamanya nasonke sivotele izaphu. Izaphu angiboni kule nto esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngumuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iparty enjalo shouthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongasiwa konkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayiza izaphu phambili. Bengakhethi ukuthi lo njibe ngumntakankomo sifakeni yena eza sikhokhelele.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe iphaswa ngamaphasipoti amabili ePlumtree. Amaphasipoti lawa mabili ngakaZwelani Tshabangu. Walahle ngezi 29. Walahlele ngani kuseboda ePlumtree. So cela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi. Asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo ipassport ma ungana passport angokuphila. So siyacela usizo kakhulu. Umnikazi wepassport nguZwelani Tshabangu. ongathola ngakhuluma ku studio 7 then sizomfollow back simthole o mine nginga inamba lezi zifonile lapha yizwes angazisebenzisa uzozithola uzonthola. Ngiyabonga umsa wenkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.